Panguwa ino pasirino rakatarisana nechirwere cheCOVID-19 mudunhu remasvingo takawana nyaya dzokubviswa kwevanhu pavanogara nekupiwa kwematsamba evanhu kuti vabve munzvimbo dzavanogara pasina kutevedzerwa mutemo.
Muungapa here muenzaniso wenzvimbo dzamakabatsira imo mudunhu remasvingo iri?
Takaona kuti kuchiredzi South, kuchilonga, vagari vakawanda zvikuru varoda kubviswa kuti paitwe nyaya yebundo kumasvingo rural kuClipsham, kune mamwa vakatosevhiwa nemagwaro okuti vabve zvisingazikanwi kuti vanoendepi, vagari vasina kumbobvunzwa. Tikaonazve kuti kumwenezi vagari vakazongoona misha yotsva pasina zvavamboziva. Kugutsa ruzhinji kune nyaya yevagari vanosvika 52 vari panze kubva muna July vapisirwa zvinhu zvavo vachitorerwa minda yavo.
Sesangano, mungatiudza kuti rubatsiro rwamuri kupa rwakaita sei chaizvo?
Sesangano, isu taikwanisa kutsvagira vagari ava chikafu, kuvatsvagira mamaski nemasanitaiza nokuvatsvagirawo kumatende akabva kusangano reIOM. Wagari ava takakwanisazve kuzovadzidzisa kodzero dzavo maringe nenyaya yeminda, nyaya yokugara.
Ndianani vamaishanda navo kuti mubatsire vanhu ava kuti vanzwisise nezvekodzero dzavo?
Takakwanisa kuita izvi nesangano reMinistry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Takakwanisazve kutora veZimbabwe Human Rights Commission. Tikakwanisazve kubetserwa neveZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vagari ava vakwanise kukwidza nyaya dzavo kumatare. Uyezve sesangano taipa masidzi nemagadheni kumadzimai ari kumaresettlement areas.
Chinangwa chenyu changa chiri chekuti vaite sei apa?
Kuti vakwanise kubetsereka nemagadheni vachitengesa, vamwe vachisenzesa muriwo wepamba. Uyezve panguva ino yekurima taakupa madzimai avo anorima mbeu dzatingati dzechiwanhu dzakaita semhunga, rapoko, nzungu, kuti vanhu vechikadzi vakwanise kuvawo nezvavo, vaite zvinobatika. Vanhu vechikadzi vakwanise kuva nemarights avo atingati kodzero dzavo kunyaya yeminda. Uyezve kuti vakwanise kuita izvi vachirwisa urombo kumunhu wemunhukadzi.